Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino I Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gumiguru 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese nehidha. Kusvikira nanhasi hidha ichimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo tidai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Nerera nevanoshaya kwamurehwa wonyemwerera nemufaro zvichitevera rubatsiro rwemari inoita 150 ezviuru zvemadhora wavakapiwa nehurumende yeAmerica.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinostenga mese mashopsi ese hatingagonei kutaura namazita asi taishaya. 58 ndo mbeu inorimwa ukatotarisa varimi vese zvaaka bhikita gutu nekwana chivi nekupi ndo yetinorima asi taishaya.
Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu remasvingo vochema-chema nekushayikwa kwembeu yechibage yeti 513 kana kuti mbizi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA rinoti vanhu vakawanda munyika vave kushandisa gas sezvo magetsi ari kuvadhurira. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mukuru wezera amai Gloria Magombo vanoti uwandu hwegasi rakashandiswa munyika hwakakwira kubva pamakirogiramu mamiriyoni matanhatu pagore muna 2012 kusvika pamakirogiramu mamiriyoni makumi maviri nematatu kusvika pakupera kwanyamavhuvhu gore rino. Amai Magombo vanoti kunze kwemutengo waro gasi vanhu vave neruzivo rwekuti gasi rinoshanda sei sezvo vange vari kudzidzisa veruzhinji maererano nekuti gasi rinoshandiswa sei. Vanotiwo ZERA yakapa marezinesi ekutengesa gasi akawanda zvekuti harichanetsa kuwana.
Vanhu vakutonzwisisa kushandiswa kwegas because takaita a lot of education to the public in different fora. Kune mavideos atakaita ari kumashops akuratidza kuti gas kuti ishandiswe zvakanaka inoshandiswa sei.
Asi vanoti kunyange hazvo pave nenzvimbo dzakawanda dzinotengesa gasi zviri pamutemo, pane vamwe vanhu vari kutengesa gasi zviri kunze kwemutemo uye veruzhinji havafaniri kutenga kubva kuvanhu ava.
Isusu seZERA tiri kukurudzira kuti musatenge kune vanhu vasina zvitamba. And that's the message we are sending to everyone because there are two things. The first one is that hauna guarantee yeamount yauri kupiwa nemunhu here ari pasi pemuti kuti akati 2 kgs ndiyo here, but kune vari license pane zvitsamba zvakakwana.
Vanoti zvakakosha kutenga panzvimbo dzine marezinesi nekuti vanokwanisa kuwana rubatsiro kana pachinge paita dambudziko. Mumwe mugari wemuHarare amai Emilia Shumba vanoti vave kushandisa gasi pakubika nekuti magetsi ari kudhura.
Gasi is cheaper than electricity and it is faster than uchibika. Zvino magetsi anogona kungodzimwa unononoka, saka ari expensive kuti magetsi.
Muharare chete mune nzvimbo dzinodarika makumi masere dzinotengesa gasi zviri pamutemo. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi chose pakushandiswa kwegasi muAfrica, uye nyika dziri pamusoro dzinosanganisira Morocco, Algeria, Libya neEgypt. Dzimwe nyika dzinoshandisa gasi zvakanyanya iSouth Africa, Cameroon neNigeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munoziva Munoziva here kwekunonyoresa. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25. Munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Kuepwith, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth, Musikavani, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West, Manikaland, Chipinge Central, West, East neSouth, Musikavani, Chimanimani East neWest, Mutare, South neWest, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North neSouth, Mount Darwin, North neWest, Mashonaland East, Mudzi, North, West, neSouth, Mutoko, East, North, neSouth, Uzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, neWest, Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, neNorth, Mwenezi, East, neWest, Chivi, South, Matebeleland North, Lupane, East, neWest, Binga, North, neSouth, Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane, Insiza, Insiza North, neSouth, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumuyu, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Nerera nevanoshaya kwamurewa vari kunyemwerera nemufaro zvichitevera rubatsiro rwemari inoita zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora rwavakapiwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nesangano reUnited States Africa Development Foundation. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Sangano reHeather Chimoga Orphan Care akapiwa mari iyi nemusi wechina kuitira kuti ishandiswe mumabasa emaoko anounza mari kuitira kuti risarambe richipemha rubatsiro. Imwe nerera inochengetwa nesangano iri, Athilia Kaputa, anoti rubatsiro urwu ruchavandudza upenyu hwake.
Pangasanda muHeather ogona kuyakana neinfomu yakabvaruka kana uchiko vachiburikidza nekupiwa nekusapotwa neHeather wautonekiro pamwe vana. Kwozoita ishu yemaschool fees. Pangasati ndamuHeather ekunodzingwa zvichikonzeresa kuti urasikirwe nemamwe malessons asi ezvinezvi zvatombo.
Izvi zvinotsigirwawo naTrosky Nyahunzvi uyo ari kuita form 3.
Pandanga ndisati ndamuHeather kana mutaro wangu chaiwo kuti vakwanise kutenga mauniforms chaiwo vaisa matenga of which waitozosvika pakusona bhurugwa rako ka 77 but patakazoiswa muHeather takanga tatengerwa mauniforms. Then zvimwe zvese mamwe manecessities ari kudiwa like isusu maform 3 tamu new curriculum. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa nenew curriculum zvekuti one parent akwanise kuzviafforda. So pazvinhu izvozvo tichibatsirwa neHeather vachititengera. Saka upenyu hwachona tichiona kuti hwachinja.
Imwe yeshirikadzi yakasiyiwa ine vana vapfumbamwe inogara muward 1 mumusha wenyamashato kwamurewa, amai Immaculate Murewa, vanoti sangano reHeather Chimoga riri kushandira upenyu hwenerera zhinji.
Takabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese neHeather. Kusvikira nanhasi Heather Chimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo kuti dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Mutungamiriri weHeather Chimoga vaAlbert Mukondwa vanoti vanotarisira kuti mari yavakapiwa iyi vabatsire mumabasa avo emaoko kuti vasaramba vachipema.
Negrandi iri tiri kuda kuti tidzikise pasi mari yatiri kupuwana nekupema tikwanise kutsvaga mari kuburikidza nemaprojects atinenge tichiita yekuti mabasa SHCOC ekurapisa vana, ekufundisa vana, kuvapa mauniformu, kuvapfekedza, kubatsira kuvandudza dzimba dzevana vanogara vega. Mari iyo iyi tinoda kuti interest achabva kuhuku akwanise kubatsiridza iri basa iri.
Sangano iri riri kubatsira nherera mazana manomwa nemakumi masere nemana dziri muzvikoro zvakasiyana siyana kusanganisira kumayunivhesiti. Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vanoti zvinovafadza zvikuru kuona zvirongwa zvinobetsera mukusimudzira nherera nevechidiki kuitira kuti vave neupenyu hwakajeka. Ndakamirira Studio 7 kwaMurewa, ndini Patricia Mudadigwa.
Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana mudunhu remasvingo vari kuchema chema nekushayikwa kwembeu yechibage. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wekumasvingo mudunhu rezaka amai Sara Makombe vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushayikwa kwembeu apo mvura yakatanga kunaya.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinozotenga mese mashopsi ese atingagoni hedu kutaura namazita asi taishaya. 518 ndo mbeu inorimwa, ukatotarisa varimi vese zaka bhikita gutu nekwana chivi nekubvi ndo yetinorima asi taishaya. Saka patanga tichibvunzawo vemashopsi zviri kunzi mbeu yakatorwa nehurumende ichiti masupplyers ngavaise kukomandi agriculture, ende tinozati kana yaenda ikoko mbeu iyei ichapiwa vatsigisa tatana nesarudzo kudai tiri kutonzwa urwa nehana nokuti tichaishayiwa kana usingatsigiri bato riri kutonga hauwani mbeu iyo yatonzi ngaisupplywe uko vachabvawo panana pachavo. Saka kurima kuchatonetsa kunyange mvura ikanaya asi chichatinetsa imbeu.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti mbeu yeSidgo SC513 inozivikanwa nekuti mbizi iyo inorimwa munzvimbo dzakaoma dzisina mvura yakawanda mumasvingo haisi kuwanikwa muzvitoro. Vamwe vanoti painowanikwa vari kutadza kuitenga nekuti yave kudhura sezvo yakakwidzwa gore rino kubva pamadhora makumi maviri nemana kuenda pamadhora makumi matatu nemasere pachisaga chinorema makirogiramu gumi. VaDennis Goro vekumwenezi vanoti kukwidzwa kwembeu kunovarwadza sezvo vari kunetseka nekuwana mari munyika.
Hatisi kuiwana uyezve mutengo wembeu wakakwiririsa. Mbeu yatiri kuwana ndiyo inogadzirwa nevanhu yekupendwa. Isu mbeu yatajaira imbizi CR513 ndiyo yatonyanya kushandisa sezvo mvura yakatinaya kudai tikutarisira tutange kurima asi tikushaya mbeu.
VaKetos Chapanya vanotengesa muEnrichers Hardware vati mbeu iri kunetsa asi mamwe makore inosidai yazara muzvitoro zvavo.
Varimi vatanga kuuya kuti nhaye mvura apa ndopavade ndopavangoti manyo manyo vakangotanga kumanya mavhiki maviri apera mbeu 513 inonyanya kudiwa nevanhu ichiri shoma asi dzimwe ma 403 agrisidzi ma 201 awo inenge iripo asi kunyanya 513 ndo ichiri shoma.
Kota rinoona nezvekurimwa vaJoseph Made varamba kudayira nhare yavo kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko rembeu. Asi nyanzvi mune zvekurima uye mutungamiri webazi rezvekurima pachikoro cheGreat Zimbabwe University Professor Munashe Shoko vanoti vanhu havafaniri kurohwa nehana nekuti nguva chayo yekurima haisati yasvika.
Ndinoona sokuti mvura yekuti vanhu varima haisati yaita inengova mvura zvayo yangona yavo svimupfuna mbuya. Asi mvura chache inonzi katinoti isu kuagriculture effective rainfall yasoka masure zvokuti vanhu vachirima haisati yavapa. Kushayikwa kwembeu mashops, yes I know, ndichinhu chinongupa kuti varimi vajaira kuwana mbeu dzavo dzavaridziri redi nana July August, but iye zvino kudati mbeu yatinonokewo kupinda mashopu.
Vanhu vazhinji vanotyira kuti vakashayiwa mbeu nguva ichiripo zvinoita kuti vabatwe nenzara gore rinouya panopera mwaka wekurima. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana kuti pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Blessing Zulu muchirongwa chaanotipa pamusoro pezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kadema-Onga avanotungamira sangano rinonziro hashtag SheVotes riri kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vange vachinyoresa kuvhota. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Kadema-Onga.
Asifa blessing.
Tiri kuzwa kuti vechidiki vanenge vasiri kuenda kunonyoresa kuvota. Muri kuonawo sei dambudziko iri?
Maonero andiri kuzviita ndeekuti zuva rekutanga nerechipiri takaita dambudziko rekuti vanhu vanga vachibuda vanga vari vashoma shoma. Izvi zvakasanyanya kuenzerwa nekuti vanhu avana ruzivo rezvekuitisa nekuti zeki haina kugadzira metiriyo yakakwana yekudzivisa vanhu kuti masenta vari papi uye chii chisifanira kuitika. Mabato akazvimirira ega sesi nevamwe tiri kuedza kupinda mumaruwa nemudzimba kuti titaure nevanhu kuti registration yakamira sei uye nekuvakurudzira. Sandakaona inini metiriyo yezeki yavakaprinta vari kuitora vari kuinamira mumaregistration centers. Ukaona munhu atosvika paregistration center kureva kuti ari kutozivana kudaro. Saka tanga tichida kuti ivo vatore metiriyo iyoyo yavakagadzira nemari yemitero yatinobhadhara isusu vaende nayo kune vanhu kungava kumakliniki kwangave pamabhasi kana papi ndokunofanira kuwanikwa information iyo not in the registration center. Saka vanhu havana ruzivo rwakakwana. So old and young alike vanhu vanga vachibuda vanga vari vashoma. Inini kwandafamba kumount pleasant community hall kuepos mune mutown mupatownhouse vandaona ndivechidiki vaakuchitanga kubuda nenyaya yekuti shoko riri kufamba. And zvakare chimwe changa chichinesa ndechekuti vamwe sanke kunzvimbo dzakaita seepos vanga vachichinzi nyange paine afidavit asi kana usina afidavit yalandlord ona kana tsamba yemutero wemba zvinoreva kuti haukwanisi kurejista which is not correct asi zvinenge zvagadzirwa kune mamwe masenta izvozvo. Taiona futi kuti vanhu vari kuuya netsamba yemitero yedzimba vanga vachinzi kana uprepaid up hauregista ivo pasina link pakati pemitero yedzimba nekuregista kwavo kuita. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvanga tichisangana nevanhu vamwe vachitemwa away but maonero andazviti ndeekuti vanhu vaakuchitanga kubuda. Chiri kuita kuti vechipiki vasanyanye iyo inyaya yekulack of information number two. Vazhinji vatinotaura navo vari kuti zvinochinja chii
vari kuti kudii chaizvo panyaya iyoyi.
Panotori nekuti havatofunge kana kubvuma kuti registration kana kuvhota chinhu chingachinje anything muzimbabwe nekuti ivo mundangariro dzavo makore apfuura maelection apfuura vanoona sekuti zvinhu zvinosigara zviirirwa. Uyezve vari kutaura nyaya yekuti kunyange takambovhota 2008 kune vakavhota vari kuti takavhota ende munhu watakavhotera kuti ahwini haana kuzopiwa masimba kune vakaramba vari pachigaro vechisimba vakamanikidza vamwe nekuvambunyikidza kupinda muhurumende yanga iri yomubatanidzwa asi singaratidze zvakati takavhota. Saka shoko riripo charo nderekufambisa kuvanhu vazhinji kuti aiwa katikabuda neuwandu hwedu tikavhota neuwandu hwedu uwandu chaihwo chaihwo hunoita kuti vanoda kuti vairire maelections kana vanoda kuti vawane mukana wokungopiringisha zvinenge zvabuda chaizvo mutsarudzo vashayi mukana iwoyo unopedzwa nekuti tikabuda takawanda zvekuti pane mavhoti akawanda pane vanhu varejista vakavhota vakawanda zvinonetsa kuzotamba-tamba nemafiga nemanhamba ndozvinoda kuti vanhu varambe vachiziviswa kuti iwewe uri umwe chete neari pamberi pako neari pamberi pako mese mukabuda tikabuda takawanda in our millions it will make sure kuti election is a democratic election and isusu kuti kana tine taenda kuelection yavhotwa nevanhu 7-8 million anenge asarudzwa nevanhu ahwina in that election ndiyo tichatora sekuti ndiye asarudzwa zviri democratic. Ende ndichandinoziva ndechekuti vechidiki vazhinji havana mabasa izvezvi. Vechidiki vazhinji vari kutadza kurapwa muzvipatara. Vechidiki vazhinji havasi kupedza madigiri kumayunivhesiti nenyaya yekuti vanenge vatadza kubhadhara mafees akakwira. Vechidiki vazhinji vari kugara mudzimba dziri kusiva rubva vaita madivhosi nekukasa nenyaya yekuti vanenge vaine matambudziko akawandisa ari kukonzerwa nenyaya yekushayikwa kwemari munyika nenyaya yekushayikwa kwekuwandudzwa kweupfumi. Vechidiki vazhinji vari kugara kunze kwenyika vasingade izvozvo vasingaoni vabereki kwemakore 5, 6, 7, 8 munhu achitsaya kusvikira kuti upenyu huite zvirinani. Saka chandinoziva ndechekuti vakarejista nouwandu hwavo chavanonovhotera ivo vanhu kana utungamiriri huchavapa mabasa huchaita kuti vakwanise kudzoka kubva kunyika dzavari kupotera vari vadzoke muno vavandudze upfumi hwenyika yavo. Vachavhotera zvinhu zvinoita kuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vachipedza chikoro vachizonowana mabasa. Vachavhotera zvinhu zvinonza mishonga muzvipatara madhokotera makosi vari vanhu vari kubhadharwa zvakakwana zvekuti vanoshanda mabasa avo vakafara.
Aiwa tinokutendai zvikuru Muzvare kane maonga nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna Muzvare Maureen Kadimaunga vanotungamira sangano rehashtag SheVotes rikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota Aiwa hama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi matambo. Anogoneka ine mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Doksiyai maoko Ray Choto.
Tinotenda Blessing.
Zira here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Kuepwith, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. KuManicaland, Chipinge, Central, West, East, and South. Musikavan, Chimanimani, East and West. Mutare, South, East and West. Manicaland, Chipinge, Central, West, East, and South. Musikavan, Chimanimani, East, and West. Mutare, South, and West. Buhera, South. Mashonaland Central. Mbire, Guruve North. Mzarabani, North, and South. Mount Darwin, North, and West. Mashonaland East. Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Pfungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu. Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Yezu noto kuendesa kuchirongwa chedu chechitendero chamunopiwa nhasi na Plaxedes Jeremiah West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodipa simba.
Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chedu chanhasi chatinokurukura nezvechitendero. Ari kukuchingamidzai ndiPraxedes Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tine hurukuro yatakaita namufundisikadzi Pastor Esther Chasi, avo vanotungamirirawo zvekare sangano rinotarisa zvimhingampinyi zvinotarisana nevana vanorarama nealbinism, sangano rinonzi Global Aid Mission.
Ndingangoti project iyi patinoti tine chibatsira vana tinopa zvinhu zvakaita semafuta, masunscreen lotions, nekuti ndofunga vateri vanoziva kuti vanhu vane albinism vane machallenges ekuti ganda ravo harina yatinoti iyo melanin iyai. Saka melanin iyai ndo inoprotekta kuti vasatsve nezuva uye zvinozodzivirira chirwere checancer. Uyezve kuya kwandaita kuti nenge chitaura nhaurwa iyi makereke atinoshumira nawo, nekuti unoona kuti kunyika kwedu kwatinobva kazhinji kacho vanhu vane albinism kana kuti vanane albinism vanenge vachitarisirwa pasi nekuda kwekuti vanhu vanenge vasingazive kuti chii chinokonzeresa albinism iyai. Ini ndina mai vane vana vairi vane albinism. Saka tinosangana nematambudziko ekuti dzimweni dzenguva vanhu vakaona iwe uri munhu wemutema uine vana vachena havakwanisi kuzvigamuchira nekuti havazivi kuti zvinenge zvauya sei. Saka pakufamba apa tinenge tichitaura nhaurwa iyi, uye takaona vamwe vazhinji vari kufarira project yedu kuti iri project iri kubatsira vanhu. Saka vakati huye mutudzo wekuti muri kuzvifambisa sei.
Ndezvipi zvimhingampinyi zvamunosangana nazvo?
Ndingangoti zvimhingampinyi zvatinosangana nazvo zvinowanzobva pa atinoti mamits anofungidzirwa nevanhu kuti sei munhu achive nemwana ane albinism. Zvimwe zvakafanana nekuti ukaita mwana ane albinism, vamwe vanofunga kuti wakaroyiwa, vamwe vofungawo kuti amai zvavari vavaburitsa mwana akadai vakashinwa, vamwe vofungawo kuti kune chikwambo vanofunga zvakasiyana siyana nekuti vanhu vanenge vasinganzwisisi. Wotoona kuti zvinobva raita dambudziko rekuti vana vange vachigamuchirwa. Mungave mumhuri, sometimes naivo vabereki chaivo kana asinganzwisisi kuti chii chaitika, anokwanisa kunge achiramba mwana wake nekuti makurira atinoita vanhu vanenge vaine mafungidziro akasiyana siyana asiriwo chaivo chaivo.
Saka vanhu vangabatsire sei?
Tinokurudzira yatinoti family support. Kana mumhuri menyu mukazvarwa mwana ane albinism, vanhu ngavagamuchire mwana sezvaari. Chechipiri, vanokwanisa kuwanawo mafuta atinotiwo masunscreen lotions. Tinokumbirisa kuti vatibatsirewo nekuti vanhu vakawanda vari kuada mafuta aya, but kuti vakwanise kuatenga havakwanisi nekuti anenge achitidhurei. Uye vanewo mari dzavanokwanisa kubatsira, tine kliniki yatiri kurana every Saturday muHarare inobatsira vana vane albinism. Iko kukliniki ikoko kune vanhu vanenge vachinzwisisa condition zvekuti vanokwanisa kurapwa pasina kusarudzwa pasina kuita sei. Saka kune vanokwanisa kusponsor, vanokwanisa kubata organization yedu, tine website yavanokwanisa kuenda nonzi www.globalaidmissions.org. Namba dzeru nharo votongoti +263 772 858 895, +263 772 858 895.
Ndongo kupai mukana wekuti mutipiro vhesi tozongopindira nemunamato.
Vhesi raningapi nhasi? Rinobva kuna Colossians kana kuti Colossians 2 vhesi ya 17 ichitaura iyo maringe nebasa ratinoita iroro. Tichikurudzira vanhu kuti tibatsirane nekuti inoti izvo ndichaiverenga muchirungu, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Inopakurudzira kuti patinoita izvi hatisi kutsvaga isu mbiri kuti zvizonzi mufundisi chasi, vane vanhu vavari kubatsira. Mbiri iyi haisi yemunhu asi rudo rwaJesu rwatinenge tichirakidza kuvanhu kuti vanhu havafaniri bakusarudza vamwe vanhu. Munhu kana azvarwa ari zvaari, ngatimbundirei tigamuchire upenyu tichiita izvi zvese murudo rwaishe Jesu wedu Kristu. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai muzuva ranhasi, tinotenda nenguva yamatipa kuti tikwanise kutaura zvebasa renyu. Naizvozvo Baba, sekuverenga kwataita gwaro rekuti zvatinoita hatiite kuitira mbiri yedu isu vanhu, asi tinoita kuti zita renyu rionekwe, mbiri yenyu ionekwe. Tirakidze rudo rwaJesu Kristu, tibatsirei kune isu vemuorganization nevavo vanonzwa mwoyo ichinzwa kuda kubatsira kuti tiite izvi zvinopa mbiri kwamuri Mwari. Mutibatsire, mutipe mweya wekuda vamwe vanhu kunyange vasina kufanana nesu, asi tikwanise kuvambundira nerudo rwaJesu Kristu nekuti takangosikwa tese nemufananidzo waJesu. Takutendai Baba nenguva yamatipa nhasi, mumbiri yaShe wedu Jesu Kristu tanamata. Amen.
Nguva dzedu ndodzadyana, tabva tangosvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ndotenda mufundisikadzi Pastor Esther Chasi, avo vanotungamirira sangano rinonzi Global Aid Missions. Zita rangu ndini Prophet Jeremiah.
Muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu.
Tinotenda Praxedes Jeremiah nehurukuro yawaita naPastor Chari, avo vatinamatira nhasi pachirongwa chedu chino cheStudio 7 uri musi wesvondo Manheru. Novimba mumanzi waMesi Mutsvene uchiuya kwamuri Manheru ano emusi wesvondo uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichitarisa misoro yenhevo dzanhasi. Nherera nevanoshaya kwamurehwa vonyemerera nemufaro zvichiteera rubatsiro rwavakapiwa nehurumende yeAmerica. Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu remasvingo vochema-chema nekushayikwa kwembeu yechibage ye513 kana kuti mbizi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Rachel Todd ndiri muWashington DC. Ndakamirira mumwe wangu Jonga Kandemiri.